zvatiri kuita semusangano ndezvekuti vanhu vese vakaapplya kuti vange vachiita maMPs vakaapplya kuti vange vachiva nhengo dziri dzePR senate tichange sanganawo muno muHarare makandidati ose from all the 210 constituencies vanenge vari muno muHarare hurongwa hwenhu hwokuti nechisangana nemakandidati edu tichivafundisa nokuvaonesa kuti nyaya dzokukwidzana haisiri hakusi kuri kurisana asi kuti vanhu vanenge vachida kuti vaone kuti ndoupi munhu angakwanisa kutungamirira vanhu munzvimbo yaanenge ari saka naizvozvo tinenge tine workshop yokufundisa makandidati edu kuti kana anenge atadza kubudirira handiwo magumo vanhu vachinda vese nanenge akwanisa kubudirira pasarudzo dzati zvatichaita kusvika musi wa12 May tinenge tapedza kusarudza makandidati edu nyika yose
saka urongwa hwanhasi huri kuitirwa kupi
urongwa hwanhasi tichahuitira paFit Sports Center munzvimbo yemuHarare
munotarisira kuti panouya vanhu vakawanda zvakadii vatifanira kukwikwidza musarudzo idzi
tiri kutarisira vanhu vanosvika kuma500-600 vakaisa maCV avo vanhu vese vakakanda maCV avo semusangano takaona kuti vanhu vese hapana asingakodzeri vese vanokodzera vanomita criteria saka semusangano tatisisa aiwa vanhu vese vakakanda maCV avo chiuya imese tigari pasi sevana vanyamunhu sevana mhuri imwe chete tofundisana kuti pasarudzo dzokutsvaka achamiririra dzichange dzichifamba sei kuitira kuti vanhu vese vange vaine information pasaita munhu anenge achiti handizivi zvazvichafambiswa sei
saka ndiani anenge achitungamira hurukuro idzi
purezidendi vedu vaachamisa vatanga varipo chairman vedu vemusangano baba vakomiti vachange varipo ndingangoti utungamiri hwese hwestanding committee hutange huripo
saka zvinotanga nguvai zvichipera nguvai
tichatanga mukoma blessing nenguva dzemangwanani dza10 AM kusvika masikati nenguva dza2 kuitiravanichizodzokera kudzimba dzavo vafambe nguva iripo
apa pari kudaidzwa vemdct chete here kana kuti vese nevealliance
tiri kukoka maaspiring candidates edu emdct chete vealliance vane kwavo pavari kumira kwatakawirirana sealliance vamunoziva kuti sarudzo dziri kutevera idzi dziriko muno muna 2018 semusangano munhu wese ungava kansela ungava mp kusanganisira president vedu vese vanhu vari kumira vari under MDCP alliance saka vemamwe mapato vane maconstituents kana kuti nzvimbo dzatakabvumira dzavachange vachimira avo vanenge vasipo zvavo nekuti taakuziva kuti avanomira kwakati havanomira kwakati vari kuuya mangwana maaspiring candidates vachange vachiuya vari veparty yeMDCT
ko mukupera kwesvondo zvinhu zvakamira sei pamisangano yamuri kuita
tinotenda mukoma blessing nomubvunzo mabvunza kupera kwesvondo rino hurongwa hwedu hwatiinahwo hwokufamba tichiinda kureseva yatinoti yogogogoi pamukova kuinda nemusangano kumusha kumaruwa musi wemugovera tichange tiri paseke napurezidendi wevanhu baba Nelson Chamisa panonzi ipo paJonas Primary School musi wesvondo svondo rino chete tichange tiri kunonzi kumhondoro mubayira pagrowth point yekumhondoro mubayira wava musi wesvondoyo